Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, gumi vari muHarare kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe, vashaya vachiri vana, izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center, izvo zvava kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here, sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCovid-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica hwadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi, avo vave kudarika mamiriyoni maviri, vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndo chete vari kubatwa neCovid-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCovid, asi dambudzo ndokuti havasati vatestwa, ndosaka tisingazivi. Saka zvekutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze, asi tinofunga kuti nevakawanda because vanonongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari kuvanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo COVID.
Tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka. Imiwo sesangano munoti
kugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakari chaizvo kuti one hakuna chikamu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikamu chaicho chachinotoshayikwa. Saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantina vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana utachiwana uhu hweCOVID. Nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center vatizivi kuti ivo sezvo vachisangana nevanhu vakangowanda wanda kudai vanogara vachitestwa sei.
Ko uwando hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here nawo?
Ndiyo zvandambotaura pakutanga kuti izvozvo zvatitotaura kuti pa 1000 riri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% vanhu vari kutaurwa vevanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngati vatestei. Asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa toona kuti manhambers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti indikisa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda kugona kutesta vanhu uye tikunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest aya asi hadzisi kutodaro dziri kushandisa mari iyi kuti dzigadzise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvine corruption mukati. Saka tirikutonyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.
Vanga vari sevachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusumuzi Suwanda vari parunare kusouth Africa nestudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu hwaitirwa pachinwe University of Technology. Studio 7 yanga iine vamwe vatore venhau vanosvika 10 nevana varambiswa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatore venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatore venhau vanosvika 10 nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum Wanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dari repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa naMuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri paMorgan Tsvangirai House panguva iyo mapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chaMuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisita chikumbiro ichikudare rimwere magweta MDC Alliance va Alec Mchade hama vati vane chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri maoko eMDC Alliance vamuchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu izvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda navamuchade hama panyaya iyi vachauswa ramba
apana asingazive kuti anofanira kunge ari paharvest house ndiani MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paharvest house ndo yakabata harvest house zvozikanwa zvakare nenyika yose vakazoona wani pamaonline pasocial media vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paharvest house musi wa 4 June isa hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo asi chatoziva ndiche kuti vegurupu rana tokozani kupe nana monzora vakabreka vakapinda muharvest house usiku vakarova vakanga varipo vakavakanda panze vakaita takeover zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi wezozikanwa haizi nyaya yatingataura muchivandi chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo
Asi gweta ramuzvare kupe valav mo madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatongamire bato iri Vamadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitoropodza mutongo weSupreme Court magwaro aya anga achiti dare reSupreme Court riri kudyidzana nezano PF zvakaita kuti vachamisa vanza havana kusarudzwa zviri pachena Vamadhuku vati mashoko aya haana kufanira saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare
Tangari chiti vauya kudare nemaoko akasviba nekuti vatinga vanyora pane dokumendi rapinda mapepa emucourt avari kutukirira Supreme Court vachiti Supreme Court yakaisa COVID-19 judgment and then also Supreme Court iri kushandiswawo nesangano rezano PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance saka tangari chiti aiwa izvozvozvo kana vautanga kutuka Supreme Court kuvanodei ku High Court Ndonya yatanga takutaura saka tiri kuna judge iyo kana wakuita kuti rumbo vaterera for nas wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi Supreme Court saka judge anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo
Magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 magweta aya atiwo mapurisa nemasoja Haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara zvichakadai vaMangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare reSupreme Court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDCT yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwa kasari zuka vachamisa kutivatonga mire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchineta nguwa zose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 paka mboeta mtauro apo vatenda ebitina wa Elton Mangoma vakabuda mbato mshure mekuneta na nevaive mtunga miriwe bato vamoge mchangirai. Vabiti na vamangoma vanonzi wakenda ne midziyo yebato yakaita semoto kari pamwe nezvivakwa zvebato zvematunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani Elephonic Enterprises iyo yaive navabiti vamangoma na vafortune gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani Harvest House Private Limited vakuru vayo vari vaIan Makone vaJameson Timber na Reverend Tim Neil panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ndiri kwamuri ndakaona matisa papa mukaisa China papa mukaisa Russia mukati tiri vamwe mukati tava mapukinyu haibudu imi nesu nesu tiri papa vanhu vakanetsa vakomana vanouya ndakaona ini muchitoro vakomana vachipinda manditi edai budu hapana kugona kundibeka. Hai, regai ndi kukurukotedzei ipapo. Uye ndakakuona izuru makabata Bhaibheri kuti munoziva Jehovha muri mutungamiri anoziva kuti pano pasi.
Uko kutaura kwa Victor Tinashe Mpofu anozivikanwa nere madunhu rirware kuti Doc Vikela achitevedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe anechitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vamunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo Doc Vikela anotevedzera vamunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudya mbambaira.
Hanzi pabva zvinofambira renda handiti fomu yitwedu yakatisiya tikapera pasikosana kai zvinozivi richapangwa nani tambona kuti ishatura nguva zvo ishatura nguva kuda 40 years or so kuti agopinda pachikaro ichocho handiti kuna vamwe kavari pamberi kupava mumukana handiti asi takamuona zvili iyouth rakasimba youth rinoziva tirakamirira youth rinoziva kutinoenda youth rine pepose.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore makumi maviri nemaviri asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikuru chandingati ndakaenda asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoreva kuti panofambika.
Doc Vikela anoti vamunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavanopa spichi yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu zvinguva vanoti rashkei mukuru asi vanomboposha voti pampasikadi kusekesa vobva vasekesa saka zvakadaro izvozvo zvekuti zvakangotaka imi kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kutocreata echaracter yakangodaro handiti inoita izvozvo but iri karacta yayo tongoipawo zita rekuti vakuru vanotodi vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vamunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere padhuze nomunhu akaita somutungamiriri wenyika savakwanisi nokuti hofisi yavagere huru. Saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemunemu pakuita madrama kwedu, takaona kuti kundika vatevedzera kuti vanhu vaseke.
Zvinorevei kuti Dr. Vikela anokwanisa kutevedzera vamunangagwa asina njodzi yaanosangana nayo? Dr. Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura.
Zvinosiyana. Ini semunhu anosekesa vanhu ndikureva nhema kuti nditi vakashota vakanaka vakashota vakanaka. Vanhu vari kuchema. Kuchema kwavanhu kune zvakunotoreva, kune mutsindo weutongi hwava Munangagwa neutongi hwava Mugabe. Handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichiita basa rangu handisati ndasangana nekushishidzirwa kwatakambosangana nako vaMugabe varipo nava varipo. Kuna vamwe vatinosenze navo vakasangana nezvavakasangana nazvo, zvinhu zvinotivhundutsawo, asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakigwe kupa vanhu kutila kwezheve nekuhla zvatisati taona.
Dr. Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa. Akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA. Ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri.
Kungosekesa vanhu koga kuraramisi. Padakaungwaru kekuti kana tinge tabva paya pamberi pavanhu taaseri koko. Chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso, zvichiunza mari, zvichiunza zvokuria pai mumba. So munoona kuti inini nditori nekambani inotodzidzisa vechidiki komedi, inotopromota makomedi shows.
Panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana siyana avakatarisana nawo, Dr. Vikela ndomumwe wevanhu vari kubatsira kuunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Tarangu ndinoitwa Richmond Talent Mutle. Ndinogara mumusha weEast View muno muguta reHarare. Onero wangu merine chirwere cheCOVID-19, takafanira kuti titeedzere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano, zvakaita sekusenza masanitizer, kugeza nguva nenguva, kupfeka iyo mamask iwaya, ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti izvi ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara minhu. Saka tiri kuita sekuti tinototya mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi. Saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri. Uyezve ndandichifungidzira kuti maritainees ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu. Tisaite makeses ekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mevari. Izvozvo zviri kuti padambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba, vototapurana zvirwere. Saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa, uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time. Vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega, vanacho chengetedzwa vega. Nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurana chirwere umomo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
zvemitambo. Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions Filimoni Muchikakureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore aitamba nhabvu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushikana kuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Muchikakureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaya panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano player kungotamba zvakanaka kwenguva pfupipfupi akutoenda kusouth Africa, Zambia kana Tanzania. Semuenzanisa mukomana aitambira Chicken Inn Football Club Live Augusto akatamba 14 games ndokugowesa 14 goals pamwedzi mitatu akatosiya akaenda kusouth Africa. Saka ndirikuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Muchikakureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri mutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yaakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magoals aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina award yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magoals iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf season munguva yatakatamba kondo wakakurisa zvakanyanya.
Muchikakureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaive koti chikura yatakakura tichitamba. Wodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva yayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yatakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Muchikakureva ndiye aive mutevedzeri wapasuva kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeleague mitatu yakateverana. Pamazuva ake Muchikakureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mucherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mtasa napasuwa wacho. Muchikakureva uyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe naAtipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Top na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Zvungwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndeme.